Mutauriri wedare paramende va Jacob Mudenda nezuro vakaziisa dare paramende kuti pane mitemo yakawanda inoda kudzikwa banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe risati raparura mari yemabond notes iyi. Vamudenda vakatiwo hurumende inofanira kuona kuti vechirudzi chechichina nechiindia vane mabhizimisi munyika vaendesa mari dzavo kumabhanga. Vamudenda vanoti zvizvarwa zvenyika mbiri idzi zvine nhoroondo yekusaendesa mari kumabhanga. Governor weRBZ Dr. John Mangudya vanoti dambudziko rekushomeka kwemari richapera nekuunzwa kwemabond notes uye hapana kudzokera kumashure pachirongwa ichi. Mashoko aya anotsinirwawo negurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa. Mukuru wekambani yeGMRI vaGilbert Mponda vanotenderana nehurumende panyaya yemabond notes asi vachiti panoda dzidziso.
Mabond notes aya blessing ipfungwa yakanaka zvikuru, asi ndoona kuti pakukanganisika tiri panechokuti vanhu havasi kuudzwa kutsanangudzwa zvakanaka kuti bond notes rinofambiswa sei.
Asi izvi zvingapedza here dambudziko rekushomeka kwemari? Vaimbova gurukota rezveupfumi Dr. Simba Makoni awa vekutungamira bato reMKD, vaimbova gurukota rezveupfumi Dr. Simba Makoni awa vekutungamira bato reMKD vanoti mabond notes handiwo angapedza dambudziko rekushomeka kwemari munyika.
Kugadziriswa kwekushayikwa kwemari ndokunga tatoronga upfumi hwenyika kuti hushande. Upfumi hunonga huri kushanda ndohunounza mari.
Vativo nyaya yekuti vanhu verudzi rwechiindia nevekuchina ndivo vari kukonzera dambudziko rekushomeka kwemari kutsvaga uta nemugate.
Ini ndine dambudziko nepfungwa yekutsvaga kupomhera zvikwata zvakasiyana siyana zvevanhu mhosva yematambudziko enyika akonzerwa nekutadzwa kweutungamiri hwavamugabe nezanu PF.
Vamwe vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti avo vekutungamirawo bato rePDP vanoti hurumende ndiyo yakonzera kuti mari ishomeke nekutadza kutungamira. Vabiti vativo RBZ inogona kunge iri kukonzerawo kushomeka kwemari kuti vanhu vazotambire mari yemabond notes kana ichinge yaparurwa.
Chimwe chako ndechekuti iyo Reserve Bank yacho iri kuda create this crisis so that panozoya bond note iya rinotambirwa because vanhu vanenge havasina mari izvezvi kana dhora chairo unorishaya. So it's another fourth sector as well iri kutsanangura why tisina mari muZimbabwe.
Vaenderera mberi vakati RBZ haisi kunyatsojekesa kuti ichashandisa mutemo upi pakuparura mari yemabond notes iyi.
Kana iri mari pane mutemo mumwe unofanira kutsanangudzwa. Kana iri bond a securitized item Public Finance Management Act inofanira kuteerwa. Saka isu magweta akawanda muZimbabwe tinoda kuwacha kuti chipuka ichi chimbori chiiko, but inini nemi tirikuziva kuti imari.
Hurumende inoti iri kuda kuparura mari dzemabond notes mukupera kwemwedzi uno, izvo zvinonzi nevakawanda zvapa kuti vanhu vaite chipatapata chekunotora mari dzavo kumabhanga uye vakawanda vanonziwo havachaendese mari dzacho kumabhanga. Hurumende yave kutatarika kutenga zvinhu zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari nenyaya yekushomeka kwemari. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.